hazvisi zvichava kungoendera mberi nekupenderedza kwavagara vachiita kushandidzana nezanupiefu, nekuti mariko kakuitwa haasi pamutemo ende ari kuitwa nezanupiefu kuburikidza nenyaya yekuti zanupiefu yakarambwa nevanhu mumaguta, yakarambwa nevanhu mumakanzu nenyaya yekutadza basa. Saka apa vava kuda kudzorera, kuda takaruza, saka ngatibvisewo vanhu vakasarudzwa nevanhu. Saka kwese kungoperengerekera kuri kuita vanhu vachityora mutemo wenyika vachibvisa vanhu vakasarudzwa nevanhu. Saka isu tinongotora kuti idictatorship inenge ichitenda mberi isati yamboneka futi pasi penyika pese, kuti munhu akasarudzwa anobviswa nerimwe bato risiro rakaita kuti apinde pachigaro.
Vasati wayo, muri kuti imimi vari kuenderera mberi vanhu ava vachityora mitemo yenyika, imi sebato pane matanha muri kutora here kuona kuti mutemo uri kutyorwa uyu wagadziriswa?
Matanha anotorwa nyaya dzemutemo kazhinji kuti makots edu aite basa nemasho, asi dambudziko ratinaro ndiroguru raramba riripo kuti ivo vakomana ivava vachavakaita kutora makotsi acho voisa muhomwe, votora vanhu vari makotsi voisa muhomwe, mitemo dzacho dziri muhomwe. Saka hapana mutemo unoremekedzwa nenyaya yekuti ava mainyanzvi vana mazvikokota ekutyora mitemo yenyika ende vakabata kumakotsi kwacho kuti vanoudzira zvekuita. Saka hapana kwatinokwanisa kuti tiende kunze kwokuenda kuvanhu. Vana vezimbabwe ndo vane ndo vane anza nemaproblems esatiri kuwana muzimbabwe. Ndosaka ichitaura nyaya yecitizen convergence for change, kuti vana vezimbabwe ngatibatire pamwe chete, nekuti maita mhengera mumba muno muzimbabwe vari kupepesheka vachiparadza pese pavagona kubata kuparadza nyika. Vaiita mamvembe, mitemo vatemura, paramende vatemura, makanzuru vatemura, migwagwa vaparadza, makiriniki, mishonga, manzwa kwana COVID vaiita kutomwa vachiisa muhomwe dzavo nehama dzavo. Saka ndosaka tiri naPresident Nelson Chamisa tinosvika chete tikabatana sevana veZimbabwe.
Vasati wayo, muri kuti mimi nzira imwe chete ndeyekuenda kuvanhu kuti vakupei masimba ekugadzirisa zviri kunetsa izvi. Masimba acho anobva kupi kana mitemo isingatevedzwa?
Nyaya ndevanhu kakatiri citizen convergence change aite kuti hanzi tiri kuenda kuvanhu. Isusu tagara tiri bato revanhu, asi tiri kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti aiwa dambudziko ratatarisa naro iri reindigitinesi rehurumende isikatedzeri zviro zvevanhu nekuti harina kusarudzwa nevanhu. Tinofanira kunge tine hurumende yevanhu pachitaro. Vanhu pachavo ndo vanoita hurumende, vanhu pachavo ndo vanoti ngatifambe negwarire. Kana tichitaura zvevanhu hatisi kuti isu hatito vanhu, titorimowo muvanhu umomo. Tinofanira kubatira pamwe chete semhuri yeZimbabwe, tigatise nyika yedu. Nyika iyi haise munhu, haina tsene nemunhu, ine tsene muhwani inonzi Zimbabwe. Kana achizi Zimbabwe mwana wekwamai nhingi nokwamai nhingi nokwamai nhingi wese ane chekuita neZimbabwe. Ndodambudziko ratakasara naro rokuti pane vanozviita varidzi venyika, pane vanozviita varidzi vayo kuti ndo vanotaura kuti zvakati nezvona kuitika zvakati hazvifana kuitika, nhingi haifana kudya, nhingi haifana kurara nenzara. Ndodambudziko rataita kusiyaniswa